Simplex Music.
Donzi Babani. Wewe murizo, yeah. Imaneta, Jamaica, Taura, and Capeta, Zunza Mudara, and Iketa, Kungeru Seru, Mujon in the Pepeta. Eka, Pam, Sore, Changamir, and Akudeketa, Punepuets in the Shai, San of Zaneta, Taiwan, Buchaka, Spirit in Maripeta, Avaneta, already know Jamana, this that you go, go, you're simple, actually. You are the Jamana, this that you go, go, nice, simple, actually. I want to get back that you go. I want to get back to you. Pam sore changamire ndakudeketa kune pwere dzine shaisano dzaneta taiva mbotsvaga spirit imwe ripeta avaneta ore rinojamana ndise chikokoko iwe simplexi shuwa tichamana ndise chikokoko nai simplexi aiwa kunge panda chikokoko iwe simplexi tichamana ndise chikokoko nai simplexi.
Go, 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 you were simple.